vashati vehurumende nhasi vawana nzvimbo yavanga vakazivisa kuti vachatangira kuratidzira yakakombwa nemapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzizere mvura inovava. Zvisinei, vashandi vehurumende vane chitsama vakwanisa kusvika pamahofisi epublic service association pavanga vachifanira kusangana apa pasina avadzivisa ndokutanga kuimba zvakaomarara vachigadzirira kuti vanosiya magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvemari vamutulincuve pamwe negurukota rezvevashandi amai sekainzenza. Pavatanga kufamba vachibva pamahofisi ePSA aya vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mapurisa abva avavharidzira achishandisa chisimba mushure mekunge varatidziri ava vaedza kumanikidzira kuti vapfuure pamudhuri wevanhu wanga wagadzirwa nemapurisa. Vamwe vavaratidziri ava vabva vagara pasi zvazoita kuti mapurisa vazvuzvurudze achivadzosera kwanga kuine vamwe vavo. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander neumwe utungamiriri hwemasangano anomirira vashandi hurumende vamboedza kutaura nemapurisa aya asi mapurisa aramba akatsika madziro achitaudzwa nevakuru vavo kuti kuratidzira uku hakusi kuzoenderera mberi. Amai Alexander vashora zvaitwa nemapurisa izvi vakabva vabvarura magwaro enyunyuto avanga vachida kunosvitsa kuhurumende.
Kumbisirwa nguva hapana chiri kubuda. Government is not negotiating in good faith. Mukatarisa muchaona kuti kwava kungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura. Vamwe ndovatakanzwa vachiti haa vakangodemonstrata chete tovadzinga. Yeti isusu tashandira hurumende ino kwemakore akawanda. Vamwe vakatouya nezuro unoona chiti hanzi kunovadzinga. Isu tine marights. Constitution yeZimbabwe inotipa marights. We have got the right to organize. Saka tandiyata ndine even right yekudemonstrata. Chiri kunyanyisa kutirwadza nezvekutambisirwa nguva kuonekwa sekuti hatina kukwana kumbonzi muchamacha. Tazoya kuti akumacha tozonzi aiwa mapurisa azochinja maindi azoti hatimache. Zvinoreva kuti nyangwe kutambudzika kwedu uku zviri kutoita zvekurongwa. Sekurongwa kwavaita kuti tirambe kuti tadze kumacha. Mukada kuzvitarisa muchaona kuti pane strategy yarongwa yekuti dhemo inoisa budirire. Kusena I think it was around 7 o'clock ndanzwa kuti kupsa kwatozara matenga kwazara chii. For what purpose? Isusu tiri vanhu vari kuchema politics dzei dzerumbu.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati chanetsa ndechekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yave kufunga kuti yave kupandukirwa nevashandi vayo kunyange hazvo vashandi vakangomira nenyaya yekuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Isusu tinoziva kuti muna November ndoma wakapinda isu hatina kukubvisa ndekuti muna November. Vamwe vari kutya kuti vamuna November hatiti
horaiti mwedzi wambudzi
ari kupanika kuti ya November season but isusu hatisi kutazvi kuita zvematongerwo enyika. Nyaya yedu ndeyekudya, ndeyekuti vana vaende kuchikoro, ndeyekuti vana vadi varapwe. Mukatarisa Mnangagwa naMutuli they have dehumanized us. Tarisa kudehumanize kwaita mapurisa. I can see a beautiful sister of mine ari apa. Auya akapota zvakanaka nakasachenuruka izve zvine mhepo yachirowa nezuva rapa. Vakamiswa muzuva vasina kudya kubva mangwanani. Maworkers sesu. Saka maworkers tiri kudividwa nevanhu vari kudya naMutuli Ncuve vanogara kuSwitzerland. Maworkers tiri kudividwa nanaMnangagwa vanochata maplanes kuti afambe kubva muGweru kuenda kuBulawayo. Maworkers tiri kudividwa nevanhu vanenge vabva kuVic Force vachidya mari yedu yose vachiti tiri kuronga zvebudget.
Munyori mukuru musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe vati vashandi vehurumende vave kunhonga svosve nemuromo zvokuti havachatokwanisi kuenda kubasa kubva zvino zvichienda mberi.
People are suffering and that's all they're asking for.
Yeah.
They want food on the table and it ends there.
Yes. Yes.
The rest of the matter we have some problems zvedu havationi pana. Ndokumbira makomrades the spirit yakunza ipano must continue. We are urging all the other unions to join and the APZIMTA has made a statement that incapacitation is on the increase.
Yes.
And we expect all the other teacher unions. Hatikuda kunzwa muchingotaura musingaiti. Other teacher unions, if you are genuine teacher unions,
yes.
Do what must be done for the betterment of the teachers' welfare. Viva teachers, viva.
Viva. Viva.
Viva workers, viva.
Viva.
Viva solidarity, viva.
Viva.
I want to thank you comrades for coming. We want to be in solidarity. Nevamwe wa sene ma doctor akadzingwa.
Yes.
Our point is they've started with the doctors. They are coming to the teachers.
Yes.
Saka we must be prepared. Nema purisa wachata.
Muchachakirwa
mhosi akunzi vamwe machembera, vamwe murima wo veti, vamwe maisapota mugadi. Basari chapera.
Yes.
Saka be on the lookout. Today you could be blocking us going there. But we are sangana nekusiri kumadzingwa basa.
Yes.
Vatombobobotera kuti mazi avanhu vachipfuura.
Supalisha.
Zvichakadai vamunyaradzi gwisai avo vanoshanda nesangano reInternational Socialist Organization vatichave kudikanwa ndechekuti vashandi nevarombo vachibatana voita chinhu chimwe chete mukuedza kumanikidza hurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika.
Kuti yanguva yekubatana kwemushandi nemurombo wemuZimbabwe. Tataura tachema zvakwana. Yanguva yekushandisa power yedu sevashandi nevarombo. Tikabatana sevashandi nevarombo hapana vanoti tsikunura. Indakamira muno muna August 1996. Muna August 1996 ipo pano pa PSA ma doctors nema nurses kugomo vakaita the first general strike yema civil servants in the history of this country. Isusu se ISO were there together nema workers nema students edu wanosanganira vamwe vakutungamirira yezvino takanobatana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe kuti sei mapurisa azorambidza vashandi vehurumende kuratidzira iwo akambenge ava pamvumo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asamai Alexander vati vaive kukwidza nyaya yekurambidzwa kuratidzira kwavaitwa nemapurisa kusangano reInternational Labour Organization ILO.
Saka mari haizi ndandi hati ndizvoka isi tanditi kana vamutundi vacho basa varitadza zvavo handiti zvii vaingorega zvavo toedza zvimwe tina raiti yekudaro uya tini vagari vemuno munyika. Saka ndiri kuti zvataita izvi kutanga handiti kutanga next week tirikuescalate tinenge taapamwe zvichienda zvichidaro asi tsamba yekwaelo taakutonyora nhasi chaiyo kuenda kwaelo kuti muno munyika vashandi tadzvinyirirwa tashaya zvokuita tibatsirei iyai mutibatsire.
Vamutuli Ncuve vati tigovafonera zvakare kuti tinzwe pamire hurumende panyaya dzemihoro yevashandi vayo asi vaNcuve vakaudza nhengo dzeparamende kumusangano wekugadzirira bhajeti renyika wakaitirwa kuVictoria Falls kuti homwe yehurumende yakaboka zvokuti hurumende haikwanise kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda yakaringana neinterbank rate. Vashandi vehurumende vanoti yakwana zvino nguva yekuti vabatane vataurwe nezu rimwe chete sezvo vachiti hurumende iri kungochinja-chinja serwaivhi panyaya dzemihoro nema dzemabhonasi. Vashandi vehurumende vanotiwo havasi kufara kuti hurumende haisi kuvabudira pachena panhaurirano dzavanoita pasi penational joint negotiating council pamusoro penhau dzekuwedzera vashandi mari dzemihoro nemabhonasi vachiti hurumende inozongonzwikwa yotaura pfungwa dzayo mumapepanhau isingashandise misangano yenjnc kuisa pfungwa dzayo patafura. Vashandi vehurumende vanoti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzichavakwaniri kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi hatina kukwanisa kutaurawo naamai Nzenza kutinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.